Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri zvita 24/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinoda kukuyeuchidzai kuti chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Chikwata chenhengo dzebato reMDC chinosvitsa zvekudya nezvekushandisa kuna mbuya Tsvangirai kuBuhera. Vezvemitemo vari kushora zvekuda kuvandudzwa kwebumbiro remutemo. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, amai Lynette Karenyi, nezuro vakatungamira chikwata chenhengo dzebato ravo mukusvitsa zvekudya nezvekushandisa kuna amai vemutungamiri weMDC wekutanga Mushakabvu vaMorgan Tsvangirai kuBuhera. Amai Karenyi vanoti semhuri yeMDC vakaona zvakakosha kuti varangarire amai vemutungamiri wavo yekutanga kuburikidza nekuvapa zvekudya kuti vafare pamwe chete nehama neshamwari dzavo pazororo rino rekisimisi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Munoziva vazhinji vanoziva kuti baba Morgan Richard Tsvangirai vakaberekwa nambuya Tsvangirai. Ende mbuya vachiri kuvapenyu. Saka isu sevana veMDC nababa Chamisa nevamwe vese mucherechedzo wedu watinoita pagore rega rega uye nenguva zhinji dzisiri dzeChristmas chete nedzimwe nguva, kuti isu sevana tinofanira kuramba tichienda padzido redu rakaburisa baba vakaita kuti Zimbabwe ichekechere nezita rekunzi Tsvangirai. Ivavo vanotikoshera nekuti dai vanga vasiripo gogo tainge tadaiwo tisipo isu sevana veMDC, nekuti baba Tsvangirai vakabva mudumbu rambuya Tsvangirai. Saka takaona zvakanaka sevana veMDC kuti aiwazve Christmas zvoyosvika, regai titsvagire gogo zvokudya nenharaunda yavo nehama dzavo. Varangarirewo kuti vana veMDC vanondirangarira, uye tichicherechedza kutenda kuti kudai ndivo kuita zvese zvatiri kuita izvi is because of mbuya Tsvangirai. Saka sevana veMDC tinogara tichicherechedza izvozvo kuti aiwaka tinokwanisa kudzokera tirambe tichirenda tichinorerera zvinhu zvedu tichienda tichinokudza gogo vedu kuti isu kana tichidya nawo awanewo kudya, nekuti baba vedu vaTsvangirai ndo rangariri dangwe ravo.
Izvi makaita sebato here kana kuti makaitawo sedungamuno?
Vajonga, MDC tiri vana vemunhu umwe chete. Zvatinenge taita tinongoita semhuri. EMDC iri kuita zvinhu kuti baba vedu vaTsvangirai kana vasipo, isusu wacho tisu tiri responsible. Kubva kuna president vedu vaChamisa kusvikira kune wese ari kubranch, anenge aita chaita aitira nesu tose. Saka takaita sevana tose seMDC. Zvizhinji zvinoitwa, vamwe vanoendawo vachinoita basa rimwe, vamwe vachienda vachinoita basa rimwe, nekuti basa mukomberanwa. Saka EMDC yakaitira zvinhu izvi kuti gogo vedu varambe vachiwana rufaro nguva zhinji.
Mune zvimwe here zvamuri kuita sebato reMDC kubatsira vanoshaya munguva ino yezuro reKrisimusi?
Aiwa, tine zvizhinji. Mukatarisa baba vedu president vedu Advocate Nelson Chamisa, mukatarisa vari kupa maChristmas goodies kuna ana gogo vachembera, kune vanga vari kutarisa kuBulawayo vakapa vana gogo vachembera, kuna vanga vari kutarisa kuna ana Harare takatotanga vaita vana gogo Kamisa vaya, ana gogo Chihera nevamwe vazhinji. Saka izvi zviri kugara zvichiitwa naPresident wedu kuti varambe vachibatsira, kwete vana gogo vega. Tinawo nherera dzakasara tinoshirikadzi dzakazva hatingakwanisi zvedu kubata munhu wese wese nekuti musha wakakura asi vazhinji vari kuramba vachibatsirwa ende purogiramu ichikuenderera mberi purezidendi wedu vachikungogovera kuti vazhinji vawane chekudya
avo vanga vari mutevedzeri wemutungamiri wemdc inotungamirwa navanelson chamisa amai linette karenyi vari parunare najonga kandemiri westudio 7 imwe nhengo yegungano repoland anoti ari kuda kuti hurumende isendeke parutivi nyaya yekuvandudzwa bumbiro remutemo muzvinafundo lavmo madhuku avo vakasangana nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nevamwe kupurazi ravo kukwekwe vanoti havasi kufara nedanho redare ramakurukota rekuda kuti pabumbire paiswe zvigamba dare ramakurukota rakati rinoda kuti pavandudzwe zvikamu zvinosanganisira kudomwa kwevatevedzeri vemutungamiri wenyika vatongi pamwe nevakuru vevachichisi blessing zulu westudio 7 abata muzvinafundo madhuku kuti tinzwe zvizere
gore rinouya tichatanga mamitinzi wa9 chekutanga pamitingi yemusi wa9 tinenge tine makomiti zvakasiyana siyana but makomiti zvedu ndeeconomy komiti inonzi electoral reform neconstitutional reform yeelectoral reform neconstitutional reform yatopuwa basa nhasi kuti imbomisa zvehurumende zvekuti kuda kuchinja constitution zvotanga zvambounzwa kupoland zvotariswa zvoendeswa kune vanhu vakawanda vezimbabwe isati zvatombotanga kuti paine tingaenda kupalamend here kuti panozoendwa kupalamend pachida kuchinja bumbiro pange pasingorina nyaya iyi yaibva kuzani pange paine dzimwe nyaya dzinofungwa nevanhu nevamwe vanhu zvinoda kuti maelections anozoteera nekufamba kwekumatongerwo enyika kunge kwakanaka saka ndozvotenge taa kuchiita gore rinoya izvozvozvo
musangano iyi iri kuitirwa kupi yemusi wa9
inenge ichitirwa kwatagara tichiitira kustate house kustate house kune space yaitirwa musangano yese yepoland ndokwaticharamba richisangana ikoko
mune chivimbo here chekuti iyo nyaya yamuri kutaura yebumbiro remutemo iyi hurumende inogona kuchinja maonero ayo ipapo
handine chivimbo chakakurisisa kuti vachachinja maonero avo ipapo izvo zvizvi zvakataura kakuti vanoda kuchinja ichi neichi neichi hazvirambi zvekuti kana munhu aine pfungwa yezvaari kuda kuti zvichinjwe bumbiro ataure chinorambidzwa ndechekuti bumbiro remutemo richinjwe nevanhu vashoma richinjwe nepolitical party rutongwa richinjwe negovernment kungotaurawo hako kuti inini sezano ndinofunga zvakati uyo haiwa izvozvo vari mutaura saka zvavakataura kuya kungotaura kwavo izvezvi zvataura kuti haiwa kana vachida kuti poland iite bato riri kutungamirira zvakanaka zvakataurwa napresident kuti ndoda kuti tari dzenyika dzese dzekunze kuti muzimbabwe tinotaurirana tinonzwa pfungwa dzakasiyana siyana iyi ndiyo testi yekutanga kuti poland yataura mukazonzwa vana vachitora nhau taverenga maresolutions averengwa nevatungamiriri vedu justice nare namai sangarwe tine maconvenors 2 vanotungamirira vaverenga kumidhia yese resolution iyoyo pabumbiro ipapo yanzi bumbiro maproposals akataurwa negovernment ngaatange auya kupoland zvatonyorwa pasi zvichabuda mumapepa chabuda pamaredio kutotanga ikoko sakana zvichibvumwa nekuti zanopf memba kaye poland saka kana yabvuma izva inofanira kutaurira hurumende yayo kuti aiwa imbomira izvinhu
muzvinafundo lavmo madhuku vange vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 blessing abatawo munyori mukuru musangano relaw society of zimbabwe vaedward mapara avo vane sangano riri kushorawo zvekuda kuvandudza bumbiro remutemo
chekutanga ndechekuti shoko rekuti kuvandudza hakuda hatinganyatsokuwirirana naro tiri kuti bumbiro remutemo riri kushandurwa pane zvinhu zvakatarisiswa nevanhu pavakasangana vachiita bumbiro remutemo mapillars econstitution good governance nedemocracy nerule of law yandiwo imwe midzi kana kuti mapillars aivapo saka sekuona kwedu zviri kusundirwa mberi kana kuti zviri kukurudzirwa kuti zvinge zvichiitwa nehurumende zviri kudzoka kumashure kune zvatakaa tati tasiya hazvina kukodzera saka masimba taitarisa kuti masimba anenge achisheiwa mumapazi akasiyana siyana kureva kuti hurumende judiciary nemamwe ma institutions akakreatwa pa constitution saka zvakuitika zvinoratidza kuti masimbaya akuzorerutswa kune mamwe ma pasi ehurumende kana kuma institutions atakaita
mungape muenzaniso irapo
ndingape muenzaniso weofisi ya prosecutor general ma inziwe anga achitwa basa ari prosecutor general ne constitution iripo ndeyekuti akafanana neanoitwa kumajaji kureva kuti pano advertisa kureva zviri pachena kuti tizive kuti pane vacancy vanhu vonominatwa voitwa mainterviews pachena vanhu vachiziva kuti vanhu vapefoma zvakadai kunyange mukuru wenyika aine simba rekuzosarudza kuti achapihwa basa ndeupi asi ruzhinji runenge rwaona kuti vanhu ava vakamira sei so zviri kupropoza ndezvekuti kuemployiwa kuchange tichizoitwa prosecutor general tichienda mberi anenge akuemployiwa napuresident mushure mekunga aconsulta judicial service commission asi kuconsulta ikoko hazvichabudi pachena kuti vakurukurirana kuti kudii tozongoona munhu akunzi uyu ndiye asarudzwa napuresident kuti ndiye aprosecutor general saka zvinozorerutsa semaonero edu confidence yevanhu muhofisi yekuti icharamba iri neutral here and independent
tichitarisawo pavatevedzeri vemutungamiriri wenyika makurukota ehurumende ari kuti iwo vari kuda kushandura iwo bumbiro remutemo kuti riti mutevedzeri wemutungamiriri wenyika ange achidomwa nemutungamiriri wenyika vachiti iwo zuva haribude rimwe risati ranyura kana kuti yavari kuti one center of power pane chakaipa here ipapo
tinofanira kuti tidzokere kumashure totarisa kuti chakambenge chakonzera kuti tibude neurongwa hwekuti pachava narunning mate zvairevei tichi taedza kugadziriswa kana kuti chaiedza kugadziriswa ndechekuti system yetaxation yedu inofanira kunge yakarongeka kuti pane chaitika mangwana toziva kuti anenge achizogara chigaro achitasara pavana ndiani saka zvaakuitwa izvo zvaakureva kuti hongu simba rinenge raamu mukuru wenyika chete chete nekuti ndiye anokwanisa kuapoinda kana kudisapoinda vice president sekuona kwake sekuda kwake saka zvoreva kuti kana naiyo hofisi iyo inenge yarerutswa yemavice president zvanga zviripo ndezvekuti kana uchinge waita running mate ukazogara chigaro chemutungamiriri wenyika unenge uinewo yatingati mandate yevanhu nekuti unenge wakapindawo muelectoral process zvino izvozvi panenge pasina chakadaro
munyori mukuru musangano relaw society of zimbabwe vaedward mapara vari parunhare muharare nestudio 7 asi vachitaura nezuro nestudio 7 nezuro musati waitwa gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakati hapana chakaipa pane zviri kuda kuitwa nehurumende
mashoko avo varashika zvinoitika ndezvekuti vatongi vanoona zvimhingamupinyi zvinenge zvichiitika maringe nemutemo unenge uripo vogara pasi voti saka tingaita sei kuti zvifambe zvakanaka zvireruke kuti nyika ifambe vobva vataura kuti ko tikadai zvingaite sei vowirirana sezvatakaita kuti takawirirana tikaona kuti constitution ine painoda kugadzirwa kana tadaro tobva tanogadzira zvatiri kuda kuti zvinge zvichivandudzwa tobva tazviendesa zvakare kudare redu toti izvi ndo zvatagadzira maringe nematauriro atakaita nguva dziya patakanga tiine maprinciples ekuvandudza constitution yacho tapedza izvozvo kana zvabvumwa tobva tazviindisa kuparamendi kuti tigazetai for 90 days vanhu vange vachiita familiar nezvatiri kufunga so that vanotipa feedback yavo kuti vanozvida here kana kuti kwete saka ndinokashamara zvikuru kana ndichinzwa kune vanhu vanoti zvatakaita hazvisiri izvo nekuti ndo hwaro hwacho hunofanirwa kuitwa kuti tisvike pachona sekuti tizonzwa vanhu kuti vanoda here zvatiri kuti
zviri kukanganisa basa rekuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vachitaura neStudio 7 vari parunhare kwazvimba. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday mune nyaya pamusoro pekushomeka kwehupfu munyika. Mosva ichipomerwa bazi reindustry necommerce rinonzi rakatadza kunyoresa vagai vehupfu vanoita 60 kuti vakwanise kutenga chibage nemari iri pasi. Daily News rinoti nhengo dzekanzuro yezvipanga mazano zvemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa hazvisi kuwirirana uye vamwe vavo vari kushora pachena zvirongwa zvehurumende. Chronicle rinoti vanhu vakapinda nekubuda pazapuko reBite Bridge mwedzi uno vanopfuura zviuru mazana mashanu nezvitatu kuchinzi uwandu hwevanhu vari kupfuura nepabhodha iri huri kuwedzera zuva nezuva zvikuru sei manheru. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Studio 7 tiripo makadini vahwande nevakuru nhamo iri kuZimbabwe. Peturo dhiziri rakwira, vakuru vachiramba kutaurirana kureva kuti nyika hakuna kainoinda kudonha, nzara, mvura hainai, vanhu vachikakatirana pakaoma, nyika yasvika pakuomerwa. Saka totambudzika here tiri munyika yatakazvarirwa, nokuti vamwe vanoti takagwa hondo. Ko, vasina vakazvagwa zuro vangopa nenzara, vamwe vachitonga zvakanakai, asi Mwari haapindiri hake.
Vashamari veStudio 7 ndichongoka ndimire ana Hwande ndevamwe vese vashamarari. Ndombotoro pane zvematongerwo enyika muZimbabwe. Nyaya yematongerwo enyika yeZimbabwe, nyika yedu kutongwa inoda kutungamirirwa. Sanopefuro kutonga isi kutungamirira nyika. Avo vari kuti Pollard vachamisa nguva yePollard. Pollard mumwe hamuna chinhu chinobuda imomo. Pana zvichingabubuda muPollard. Wokuda kutopfa Mnangagwa kutokambe namavota 2023. Kuti hapana chinobuda mumuPollard because hapana nechavaita sinzi vakabatana kuti vamupe Pollard yavo iyoyoyo. So vachamisa vatombobvuma kuenda kuPollard. Nhaurirano dzoda muZimbabwe dzoda vachamisa navamunangagwa chete, nokuti anatokozani kupe vapo nekwakuzanwapo zvinotoratidza kuti vamazano vese ivavo. So munyika yeZimbabwe tongonamatira Mwari kuti taimaita nhaurirano pakati pachamisa navamunangagwa. Pamwe zvinhu zvingaitawo nani, ende vasasatora vatabo mbeki kavatsvage mumwe munhu asinambobatanidza kuti mapato emuZimbabwe. Vatotora vamwe vanhu vanosanganisira pamwe vakatora vakama zvitori nani nevamwe vatungamiriri dzimwe nyika muAfrica. Ya, ndatenda hangu ndiri kubotswana Gates.
Aizvo kuzomisa vo vanhu vachinakirwa vo hazvina kunaka izvi. Maporisa avo ngaatiregererevapo. Aikona maporisa ashupa vanhu muZimbabwe sei vachida iso indaa.
Yepi yepi apo tanonoka Hwande Blessing Zulu jonga kademiri tinokukwazai nchiti yepi yepi Merry Christmas. Ndikukwazawo mai Zulu navaZulu kumondoro uko dhamvuru uko padhamvura po. Ndigomoresawo Praise Chikomo naShamiso Chikomo. Ndigomoresawo Beauty Chikomo na Fano Chikomo matwizayo chiti yepi yepi. Ndigomoresawo Deson Chikomo Matthew Chikomo. Ndigomoresawo Baishapiso mbora wanguyo chiti yepi yepi. Ndigomoresawo Tao Chonga Chikomo na Maiproki na Farai chiti padhamvurapo. Ndigomoresawo Kwasha Mkuru Kwasha Gilbert Masangano na Primus Chikomo chiti yepi family chiti mo Venice Goreza, Zvarakanaka, Marati Tendere, Pindem 2020, Pomborerwa.
Shamarandi, CB7 Makadi. Mbutaura na Mosawengo Chuma ndirikuno ku South Africa kuno Pietersburg Limpopo province. Chautanga ndo mhuri sama dzangu dzese dziri kungai kwamutaun village vanova ndivo vanonzi vokwa Chuma. Ndinomhurisa vakoma vangu vese. Vanova ndiye Tawanda, God knows, Leonard, Tafazwa, Kudakwashe, vana John, Joseph, pamwe chete namugara wangu anonzi baba Fani, namomzi wangu, nabamunini wangu baba Tawanda, navo vese zvavo vanondiziva vanobva kwamutaoli village pamwe chete nevamwe vese vandakadzidza navo kujabulisa. Javisa Primary School, Pamani Nyagi Secondary School.
Magadi Magadi Kopanapa, Samara President. Indi Kasuse Panapa Botswana. Ame Kanariyo Nikajo. Ayaomai. Anwano Dore Kana Dialogue, Kandilani Poland. Aguni Tanzangano Poland, Dokumunda Komumu. I was out on the day.
Manzwa apfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7 vamashoko avo asinei nekuita neStudio 7. Mangwana iChristmas tinokukurudzirai kuti mutitumire kwaziso dzenyu dzatichaverenga mangwana kuti hama dzenyu dzifare nemi pazororo iri. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Hama dzenyu dzingafara kunzwa kubva kwamuri. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu muBaghdad nedzimwe nzvimbo muIraq zvakaratidzira nezuro mushure mekunge kwatadzwa kuziviswa kuti achave mutungamiri wenyika ndiani. Mutungamiri wenyika vaBaham Salih neparamende vari kutadza kudoma mutungamiri wenyika mutsva. Vanhu vanoita mazana mana ane makumi matanhatu vakafa zvikuru nezvikuru zvikakuvadzwa kubva zvatanga kuratidzira uku muna gumi guru. Dare rezimhosva muSaudi Arabia ratongera rufu pavarume vashanu, vamwe vatatu vakatongerwa kugara mujeri, vose vachipomerwa mhosva yekuuraya mutori wenhau Jamal Khashoggi mumuzinda weSaudi Arabia muIstanbul. Regai timbonzwa mashoko ezuva reChristmas achibva kuna mufundisi Richard Moyo.
Haleluya, haleluya, regai tikukwasei mose mhuri yeZimbabwe pasi rose matima nenyika titi Happy Christmas, Happy Merry Christmas, muve neChristmas yakanaka murudo nemumbiri yashe wedu Jesu Kristu weNazareta, timurangarira pazvose zvaanotiitira kutiraramisa nemukusvika mukati meChristmas yenguva yakadai. Tinoziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mukati menyika ine Zimbabwe matiri. Tiri kuona zvinhu zviri kurema chose, asi Christmas izuva rakanaka. Zvishoma izvo zvatinowana zvatichadya kana kunwa, ngatidyei nekunwa tichitenda Ishe wedu Jesu Kristu nokutichengetedza kwaakatiita kubhatidzwa kusvika patiri. Tinoziva zvose sevanokunaka naizvozvo, saka ndirangotenda Mwari vekudenga vakatichengetedza kundosvika pa25 pakusara zuva rimwe chete kuti tipinde muKrisimasi. Tinoti Krisimasi ngaive nyirugare kuna nababa, vana mai, harahwa nechembere, vana tete, ana mbuya, kuvana vadiki nemukati menzira. Tinoti kuvatyairi vose, fambai nevanhu zvakanaka mukati menzira, musingamhanyidzani, musachaira makadhakwa, nevanomwa hwahwa musakirosa marodhi makanwa. Tinoshuvira kuti muve neKrisimasi yakanaka, mupindezve mugore ra2020 mune rudo, mune chiedza chaMwari namashoko iwavo. Tinotenda tichina maziso wamasimbo ose Jesu Kristu weNazareta. Baba, rai Krismasi yasvedera risairo pafaldo mukati memhuri yeZimbabwe. Haleluya, amen. Ndimufundisi Richard Moyo kuZimbabwe.
Tinotenda mufundisi Richard Moyo nemashoko avo akanangana nezororo reKrismasi. Tonodza pfungwa Cynthia Marie akina mushapanyika sezvo nguva yedu yapera. Rikatimbotarisa zvanga zviri munhau, chikwata chenhengo dzebato reMPC chinosvitsa zvekudya nezvekushandisa kuna mbuya Pangirai Kubwera. Vezvemitemo vari kushora zvekuda kuvandudzwa kwebumbiro remutemo. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku izika defender bakuvi.